Mumwe murimi webinzi anoti arikutadza kuendesa binzi rake kudepot reJMB kuBanget ndiva Kingston muJerry. Vamujerry vanoti vedzimotokari vari kuda madhora maviri kuAmerica kutakura saga rimwe chete, mari yavanoti vanenge vasina.
Mari dzavari kuchaja dzachifamba musara sezvo izvozvi pamuri kuona ndichibva apa. Ndiri pambidzi apo pamupanonzwa mvua apo. Ndakaunza ndofunga 2 tons zvesuya binza apo handitika. Asi mota yakatondirova inini $2 per bag kusvika vachitoda use. Hamuzoona. Saka ukazokakuleta mari iyoyo nemari yaunozobhadzara kunoko. Unozoona kuti murimi pano zvawashandira unenge uchikaema profit. Unozoona kuti ne transport cost nezvimwe wasara usina chawanyasa.
VamuJerry vanoti vari kutadzawo kutengesa chibage chavo vachinzi chibage chavo chichiri chinyoro.
Izvozvi tine chibage chiri kumbao. Tiri kubiwa nembavha. Tiri kunzi chinyoro. Handitika. Tikutoshira kudai paisi wanonzi machi ekuomesa madress.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekutsvilo nemudunhu rezvimba vatakunda maposa ava vanotiwo zvakare mari yavo yemari ngazuva kana kuti masunflower avakaendesa kuJMB mwedzi wapera haisati yauya. Vamaposa vanoti kana mari yezvimwe zvirimwa zvinorimwa nevashoma ichinonoka, vanoti mari dzanyanya kunonoka kana varimi vakawanda vave kuendesa chibage.
Ndakasanga dambudziko rekuti ndakadhivhara masunflower angu
mangana
2 tons musi wa27 May, but ndakazobharira mari yacho kusera zuro. But ne madonha vati areti manje yaasiki mani apa inenge iri swipe kam kunotenga mumashopu vadedzera 620 padhora. Taka ndakatengesa apa yanga iri kuma320.
Mumwe murimi vaonias mawadza vanoti mari dzekuAmerica dzakavimbiswa neJMB hadzisi kubhadharwawo nenguva kunyange vakamanikidzwa kuvhura maakaunti emari dzekuAmerica kana kuti nostro accounts
vachitoka $90 every ton yemasunflower. Saka apa ndaenda kuzocheka kuti akaunti yachakamira sei, haina kurivhiriti zvati vatauri mena bank uchinhuwa kuti sei isina kupinda.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti dambudziko rekudhura kwekutakurisa zvirimwa rakatekeshera nyika yose zvisinei nekuti JMB yakavhura madepoti madiki munzvimbo dziri kure.
Varimi vanorima zvirimwa zvinotengeswa kumaJMB depo vane dambudziko guru pakutakura zvirimwa zvavo kuendesa kuJMB iri munharaunda mavo. Nyangwe hazvo JMB yakavhura madepo munzvimbo dziri kumaruwa, asi vazhinji vano toda chokutakurisa kuti vasvike GMP depo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti michina yekuomesa chibage yakaiswa mumadepot eGMB mudunhu reMashonaland West haina kumbobvira yashanda. Patabvunza kuti sei mari dzevarimi dziri kunonoka kuuya, asi vakavimbisa kubhadhara varimi mumazuva maviri, uye kuti sei michina iyi yakauya isingashande uye yakaita marii, mutauriri weJMB vaNixon Kanyemba vanoti vanga vasati vapiwa mvumo yekupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo, kunyange vati mhinduro dzavainge vakagadzira dzichiri kuvakuru veJMB.
Ini zvandoita ivonondipa mubvunzo handizopindura right ndoendesa kuvakuru kuti right mhinduro dzangu ndedzidzidziri saitekinicao tenderera varongotenderera varongotenderera.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakabvuma kuti migwagwa haisi kugadzirwa nemakanzuru kunyange vari kupiwa mari nebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA pavakaita musangano nevakuru vemakanzuru muna kubvumbi gore rino. Amai Muliswa Chikoka vanoti kusagadzirwa kwemigwagwa kunoita kuti mari dzekufambisa nekutakurwa kwezvirimwa kudhure. Asi makanzuro anoti mari yekugadzira migwagwa inouya nguva yapera, uye inouya iri mari yemabhondi emunyika, asi vanogadzira migwagwa vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.